handiti ndozvatiri kurwisana nazvo mazuva ano izvozvo. Rusarura ganda nokuti taingosarudzwa ende vanhu vatema tanga tisingaverengwe macitizens, taingonziwo vanhuwo zvavo manatives. Makaradhindo aitonzi second kuvarungu, dovanga vari number 2 macitizens. Saka hapana aiti rekognize nguva yevarungu. Zvinhu zvedu zvava zvakatooma zvokutoti, but otherwise zvimwe zvacho zvava zvakanaka. Ngatimagariro hazvanga zvisina kuitisisa vanga vaipira zvaita mange.
Asi muri kushamisika here kuti kuchine vamwe vachena vachiri kuda kuti ngatidzokere kunguva iyo inenge yerodhisha yekutsikirira vatema?
Zvinowanikwa kaizvo vhesi ndo vakatowandawo futi vari kudaro. Hazvitomboshamisika kana iko kunoko ndo inga ndo nyaya uri kunzwa iyoyo. Kune zvimwewo zvinoitika zvokuratidza kuti vanhu vatema vanosarudzwa. Kune hondo nemapurisa, vanhu vatema vangu vachiurayiwa nemapurisa, handiti waizviona panews. Saka ganda rediri rine munyama all over the world. It seems everybody hates us, I don't know why.